kudzamara kwaedza. I don't know kuti zvino ndichaita sei. Uzama zama kuita move on. Wakandiratidza a different kind of love. Rudo pasina pandakati that's enough. Ooh, I don't know kuti zvino ndichaita sei. Singa daire, maungira enzwi rako, ndonzwa ndirira.